manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 2018
makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanono Kawande, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa vanovimbisa gurukota rekuBritain rinoona nezvekudyidzana nenyika kuti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena.
MDC inoti pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Imwe nengo ya MDC inorowa zvakaipisisa kwachivi nemusoja.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa nhasi vasangana muHarare negurukota rekuBritain rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica amai Harriet Baldwin vakavimbisa kuti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena. Asi mapato anopikisa pamwe nemasangano akaita seZimbabwe Election Support Network, Election Resource Center neZimbabwe Peace Project anoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena gore rino. Zviri kunzi nemasangano aya zvinotadzisa sarudzo dzakachena zvinosanganisira mirizhonga, kuchichidzirwa kwevanhu uye kuti Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, isateme yakarekerekera divi rimwe chete. Zvimwe zvezvinhu zviri kuda kuvandudzwa zviri kuzeiwa nekomiti ine mapato matatu ane nhengo dziri mudare reparamende anoti MDCT, MDC inotungamirirwa nava Welshman Ncube uye ZANU PF. Vari mukomiti iyi vanoti munyori wezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora uye munyori mukuru muMDC yavaNcube amai Miriam Mushayi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMonzora kuti tinzwe zviri kuitwa nekomiti yavo.
Hongu tiri kuita musangano inonzi High Level Political Platform ine mapolitical parties matatu, MDCT, ZANU PF pamwe chete neMDC yavaNcube. Musangano iyoyo tiri kuita at least twice pamwedzi wega wega. Tine zvinhu zvizhinji zvatakaronga ikumusangano ikoko. Chekutanga takapedzisa inonzi Code of Conduct yemapolitical parties. Mutemo uchabata kuti mapolitical parties anoshanda sei, uyezve zvii zvinobvumirwa ndezvipi zvisingabvumirwi. Somuenzaniso, mirizhonga haisi kubvumirwa, kuchidzira vanhu hakusi kubvumirwa. Takawirirana zvakare kuti maserial numbers, vanhu vanotora maserial numbers vari kutyora mutemo, vazhinji vacho vari kutora maserial numbers ndeve ZANU PF, uyezve vamwe vacho masabhuku nemakanzerasi hazvibvumirwe pamutemo izvozvo. Takawirirana zvakare kuti kune matechnical experts edu atinoti nyanzvi dzeduwo isusu dzinoziva nezve biometric voter registration idzodzo. Isu MDC tine mbiri, ZANU PF yakaisa mbiri, uyezve MDC Ncube yakaisawo experts maviri anoongorora mishini iyi ichachengeterwa information yevavhoti. Takawirirana zvakare kuti tiri kuda kuti United Nations neAfrican Union neSADC zvinge zvichisupervisor, zvinge zviripo panenge pachiitwa sarudzo iyi, sarudzo dzenyika yedu. Hatisi kuda kuti sarudzo dzenyika idzi dzingoitwa chete tina naChuenda nanaShiri ava chete. Tiri kuda kuti kunge kune vedzimwe nyikawo vanoongorora kuti sarudzo dzedu dziri kufamba zvakanaka here.
Panyaya yesarudzo apa tiri kumbonzwa kuti pamwe dzinogona kumbomiswa, pamwe zvichimbofamba sei, zviri kufamba sei chaizvo?
Isu seMDC tiri kuti sarudzo ngadziitwe pakati pa 22 July na 22 August ndipo pane date resarudzo ipapo vanhu vezvano ava vana munangagwa ava vanga vachida kuti sarudzo dzipfudzwe mberi nedzimwe 3 years isu hatibvumirani nazvo izvozvo.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Tabatawo vamangwana kuti tinzwe divi ravo panyaya yokuvandudza mitemo yesarudzo nemisangano yavari kuita.
Tiri kuonana nana Monzora nevamwe veMDC ya Professor Kikurukura kana painezo wanofungwa tizinga gazirizu watino approacha executive test. Last week takaita msangano wakanaka wachita urawo zumezo wai fungwa tizinga wanesa kikawawo za utino ngati pirizu mzuefe kuzeki kima patu hari matatu zeki hakufana ni controller iso hati gunu controller u zeki iyo wakati wa controller u zeki katae mkana mwine zine kunisai wanofungwa zofona ugazirizu wa sari zedi saita niri jionga tino approach ya zeki kiriteze nisweta atina zinyutu za atina uzagawanda ni zurikitu wane zeki katini tansire kuti chaita msangano vigri no uya apupatote sa utimangu mapatu ni zawanu na zuda ugazuzwa ni zeki wachesa nyaya za wapache na taka teirera chuba tangu zisa nyaya chotri discussa tunatubla ni solution ya kadi
asi muno funga kuti panozo itu kwa sarudzo zoise zinyunyuto zilipo ya zine geza gazirisku.
Ah, zese zese gazirisu, hapana zini zikuru.
Vai taurawanya kuti maka wiri na kuti pawe nyanji, kana kuti mbiri zinova kuzanu PF mbiri kwe MDC ne zimwe zinova kwa mzunafundo washme nguwe, kuti muno tarisa weyo michina ye BVR. Ndo zirugiti kairi?
Ongu, chaka wiri na hizo zoe ndi chazita.
To tarisa wanya ye sarudzo vamangwana, zirugiti kwa rini, kana zinufandra kuti kwa rini, chasa bumbire mtemu.
Sarudzo zinetwa gore rino pakati pa June na July data risati rasetwa nehurumende kuti tingaitwa rina swa mutemo hatigoni kupfuura July wegore rino risati yaita sarudzo.
Kuva mwangu achiti June upenyu weparamende unenge usati wapera.
No, if you look at the life pamutemo chapo chaipo parliamenti yakapinda muoffice after July saka 5 years dzedu dzinopera nana July ino.
Kose muri kuti June
ndikuti it can be held between from June onwards life of parliament yedu is 5 years so zvotipenda kuti watanga kuerenga 5 years kubva pa last dissolution of parliament here kana kuti pa last commencement of parliament.
Munyori anona nezvimitemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare.
Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba vachivimbisa pasi rose kuti munyika muchaitwa sarudzo dzakachena, mirizhonga nezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika zvichitevera kurohwa kwakaipisisa nemusoja kweimwe nhengo yeMDCT kwachivi nezuro manheru. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Imwe nhengo yeMDCT valakumo mandiva wemurani rekwa murandu vanonzi vakarohwa vakakuvara zvakaipisisa nemumwe muto pazvitoro zvezvemapere muward 10 kwachivi. Zvinonzi musoja uyu akarohwa vamandiva achivati havafaniri kutsigira MDCT. Munin'ina wamandiva vapita mandiva vaudza Studio 7 kuti mukoma wakakuvara zvisingaiti uye rimwe ziso rake harisi kutoona kunyange akanorapa kuchipatara chechivi district hospital.
Pane musoja Stanroke district akazoona kumutaura kuti mauvet then he came and started saying ndakumandiva pretend to kill you or to assassinate you, I pretend to kill you. Munhu weMDC wajaidza anofungadzira kuti ungaita zvemdc then arva akanobva amataka akasonda 7 masiches pazasi pechireso paamuruma paazasi pezinzwa parakira kazvimba zvingaita rakatovhara kudikwei.
Vati vakaenda nemukoma wavo kuchipatara uko kwaakandorisonwa uye vakadzoka naye kumba mushure mekurapwa. Mutevedzeri wemutauro weMDCT Masvingo vaSimon Mpindu vasvoropodza ZANUPF vachiti mashoko avo ekuti vachashandisa mauto abuda pachena kunyange mukuru wavo achivimbisa runyararo.
Hatifari nemaitiro ari kuita ZANUPF neposition iri kubuda navamunangagwa kuti mafambiro avo ndeekuti vanoita saiva anoindicata right iye achitena left. Ndinotaura izvozvo nokuda kwokuti kana varivo vari kuparidza kuti tinoda runyararo munyika uye kuti maelections egwe mishonga isu tinoti havasi kugona kumira pamashoko avanenge vataura ende isu tinoti havana musiyano na president vanga varipo Robert Mugabe
nehanzi mune zvematongero enyika vatakafira zvovo vanoti sarudzo dzegore rino dzarotanga mhirishonga uye vamunangagwa vari kunyepera vekunze kwenyika vachivanyengedza kuti vauye kuzoita mabhizimusi munyika
handioni kuchiita free and fair elections nokuti tinoziziva kuti zano yakafanana nezvinonzi pachirungu inoindiketa kutena right iyo ichitena left saka violence iri kuitika iyoyi ichakanganisa maelection tinoziziva kuti vanhu vezano vanoda kurova vanhu even vari kugeji vanovakomisa vakataura kuti violence vachatounza imwe violence inopfuura 2008 saka mashoko anongotaurawo zvaona vamunangagwa semukuru wenyika unenge achida kukwezva mabusinessmen kuti auya neinvestment but hationi maelection achizombova free and fair necredible nokuti violence ndozvagara zvichikamba kuti ndo mutambo wezano
studio 7 yatadza kubata mutauriri wemauto munyika Lieutenant Colonel Afios Makotere kuti vatipe divi ravo rezvenyaya iyi nezuro mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vakatiwo vakarwisa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF kuchitubu muglenora A vatsigiri vaamai Mujuru vakakuvadzwawo pachiitiko ichi ndakamira studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Makateerera kustudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mirizhonga yezvematongerwo enyika pakati pevanopikisana nehurumende iri kuenderera mberi muKenya zvichitevera kuzvigadza kwakaita Raila Odinga semutungamiri wevanhu nemusi wechitatu. Nhasi mapurisa emuKenya asunga vatsigiri vava Odinga izvo zvakonzeresa kuratidzira munzvimbo dzakawanda muNairobi. Kukuwo hurumende haisi kutevedza zvakatarwa nedare nezuro zvekuti ibvumidze materevhizheni matatu kutepfenyura. Materevhizheni aya akatepfenyura kugadzwa kwakaitwa vaOdinga muUhuru Park izvo zvisiri zvavasiri kufara nazvo.
Gurukota rinona nezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vasangana nhasi muMexico nemutungamiri weMexico vaEnrique Peña Nieto. Vaviri ava vasangana panguva iyo ukama hwenyika mbiri idzi husina kumira zvakanaka.
Kanzuru yeguta reHarare yazivisa kuti ichavhara mishina yekupomba mvura kumuzinda weJeffrey Morton kuNorton sezvo mishina ichange ichigadziriswa uye basa iri richapera kuitwa nemusi wesvondo. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti kanzuru inonzwisisa kuti kune zvirwere zvingangomutswa nekushayikwa kwemvura asi vaona pasina imwe nzira yekuti vangagadzirisa sei matambudziko ari kuJeffrey Morton kuitira kuti vagari vawane mvura yakachena.
Hongu, mchina uruku mbo zina ndewe moto mjefri. Asi ume mchina uwe Prince Edward, usaramba uchishanda. Mchina uwe ndewe unende samvura, kunana Prince Edward, unende samvura uchikungiza, Yetfield area, Sunningdale, and part of Mbare. Kaya mzimbo hizyo zio 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 zine mvura. Pa nguwe atenge taka vara, mchina yedu.
Osaka zviri kutaurwa nevamwe kuti guta rese rakanyarara harina mvura hazvisi zvechokwadika izvo.
Aiwa kwete, iko zvino kuseni kuno naanichitaura nevamwe vari kune dzimwe nzvimbo vachitokomplainawo neimwe problem iri related kunge mvura iriko vachiti masuwa edu ari kudhuuka. Saka na masuwa achidhuuka zvinoreva kuti mvura iriko adhuuke pasina mvura. Mvura ine dzimwe nzvimbo yanga iriko asi nenguva inoi pakasvika tichizoenda kumanheru nguva nzvimbo dzakawanda dzinenge dzisina mvura nekuti mvura inenge isingachapambwi kubva kuMorton Jeffrey. Uyezve pane anonzi maperiscope ari ipapo. Maperiscope ndiwo anoadjustwa kuti ndikutorera mvura pamusoro here pakati here uri kuzasi zasi. Ndiwo amwe achida kuadjustwa kuti iwayo taakutotangwezvita kamwe chete pakuadjusta maperiscope nepakubvisa maneti aya ndo zvataa kuitika izvozvo.
Kureva here kuti chirongwa chiri kuitwa ichi hachinei nechakamboitwa mwedzi wapera uyo pataikurukura nemi tichiti kuri kutsvagwa mishonga yekuti mvura icheneswe.
Aiwa, zvemishonga ndezvimwe. Mishonga munoona mazuva ano vanoti pamishonga vakabhadharwa mari dzavo. asi kuda kwekuti ine mishonga inenge iri kure inenge iri kuna China uko zvinotora mazuva kuti mishonga yaisvike imwe vamwe vachona vakatobhadhara mari dzavo asi mishonga yavaisi yasvika so zvatinoita ikabonde zvekuti kana mishonga iri mishoma asi ichikwana hayo kuticheresa mvura tinotiita mvura inoendana nemishonga iripo kuti tisazogara tisingatiite mvura zvamuchose.
Avo vange vari mutauriri wekanzu reHarare vaMichael Chideme vachitaura parunhare vari muHarare. Tabatawo mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwewo maonero avo nezvenhau iyoyo.
Chokwadi ndechekuti guta reHarare riri kutungamirwa nevanhu vasinganzwisisi kuyanana nevagari. Dambudziko rekuvhara mvura maweekend awenaro kwemakore matatu adarika pasina improvement. Kunyangwe hazvo City of Harare yakawana loan ye 144 million kubva kumbuku China. Wakapiwa 72 million yakatopera. Hapana improvement ye water supply. Zvatadzidza pane izvi ndezvekuti guta reHarare riri kunyanya kuda kuti washandi wavo maengineers washande paweekend nekuda kwekuti vari kutsvaga nzira dzekumora atingati maovertime.
Vashumba, muri kuti here kanzuro haina kana kuzivisawo vagari veguta kuti vachange vachivhara mvura uye kuisawo humwe urongwa hwekuti vanhu vangafano batsirika nenzira dzipi kuti vawane mvura kusvika vavhurira mapombi avo zvakare nesvondo sezvavataura?
Zvandiri kutaura ndezvekuti nzira yekufambisa mashoko yavari kushandisa nayo haizi nzira inoratidza kuti ichada kuti isvike kune munhu wose. Vanhu vanozongoita zvekuti kana munhu atoshayiwa mvura ndopaanozoti ndakasangana nemessage ndakaona kana kuti paFacebook peHarare, but kune vanhu vazhinji vasingaendi paFacebook. Guta reHarare handizivi kuti paZBC vanotyawo here kumboisa maadverts anoita izvozvo kana kumamwe maradio stations kana kufambisa mapepa munharaunda sezvavanongoita kana vachifambisa matsamba emadebt collectors.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunhare kuHarare.
Varwiri vekodzero dzevanhu vezvamatongero enyika pamwe nenyanzvi munyaya dzehupfumi vanoti vanotambira kutoreswa mhiko kwenhengo dzekomisheni ichaongorora kutengeswa kwenzvimbo dzokuvakira dziri mumadhorobha kana dziri pedyo nemaguta. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemabasa musangano reAvameli Human Rights Lawyers Network vatinei Mukwewa vati zvakakosha kuti komisheni isangovepo seimwe yenzira yehurumende yava Emmerson Mnangagwa yekutsvaga rutsigiro asi kuti inyatsokuita basa rayo nemazvo. Vati vanotarisira kuti kuvepo kwekomisheni iyi kuchabatsira kuti kodzero dzevamwe veruzhinji vakatengeserwa nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo dzichengetedzwe.
Chekutanga chatino nge tikoshesa ndechekuti kutevedzwa kwe rule of law kuti kuchange kuchibatwa here ipapo. Tichange takatarisa kuti even ma property rights pane nyaya dze compensation kuti hurumende ikatarisa sei kucompensate kwe ma innocent victims akazotengeserwa land nema land barons. Tine tichitarisira kuti mutemo utevedzerwe but at the same time totarisawo kuti azvikanganisi here nyaya yatinoti pachirungu ma property rights vakazo tenga vasingazive. Saka zvakakosha kuti commission iyi inge ichishanda zviri pachena isingaiti yatinoti pachirungu witch hunt.
Mukuru wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution Muzvari Abigail Mpambi vatsigirawo maonero aya vachiti vanovimba kuti kuvepo kwekomission iyi hakuzi kwemanatsa mukanwa chete pasina zvinobatika zvinozobuda kubva paongororo yaichaita.
Tagara pama plans ayo atinogona nyaya iri kuimplementation kuti zvinhu zvinozonoitwa sei. Chakatikoshera so far ndechekuti kana zvichiitwa kodzero dzeproperty dzavanhu dzinofanira kuchengetedzwa. Hatidi situation iyo kuti maita problem yamaona between the local authority nevashandi vayo. Vanhu votanga kuitwa muramba zvina vachiraswa pasingazikani kuti vozobatwa sei, nokuti ivo pachava vasivo vanenge vari pafront kazhinji kacho kwematambudziko akadai.
Mumashoko avaburitsa kune mapepa nhau mushure mekugadzwa kwakaitwa vatendai uchena sasachigaro wekomisheni iyi nezuro verimwe remapato anopikisa reeconomic reform agenda vati vanorumbidza kuvepo kwekomisheni iyi vachiti vanovimba kuti ichashanda zviri pachena ichidoma vose vanenge vakaita zvehuori pakutenga kana kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira kwete kupuma uro ichete kune avo vanoonekwa vari vavengi vemutungamiri wenyika. Mtauriri webato rezapu vaipitule Maposa vatiwo komisheni yakadaro yakakosha vachiti bato ravo rinotarisira kuti vaone ongororo yakajeka kubvawo kuland commission nguva nenguva sezvo kune vamwe vanhu kunyanya vakuru vakurume nezvematongerwo enyika vane mapurazi akawanda veruzhinji vasina pekugara. Muongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vadidmas dewa vanoti vanhu vakawanda vange vari kurasikirwa nemari dzavo nekuda kweutsotsi hunoitwa nevanozivikanwa kunzi maland baron vachitiwo kuvepo kwekomisheni iyi kuchabatsira kumisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepenyera tiri muWashington DC.
Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye kuti tinzwe zviri kuitika pa Facebook page redu ne pa WhatsApp.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kubuda kuma nominations enama awards mukategori yeve mumanzi outstanding male musician kwakadomwa iko Enoch Munenga uyo anozikanwa nesere kuti XQ Trevor Dongo mukudzei mukombe uyo anozikanwa nesere kuti Ja Preza. Outstanding kumadzimai female musicians kuna Amara Brown, Janet Manyowa na Selma Mtukudzi. Outstanding album kune Intliziyo by Caleb Musipa, Beyond by Trevor Dongo, kutonga kwaro by Mukudzevu Mukombe uyo anozikanwa nokuti Ja Preza. Outstanding song pane Pamamonya Ipapo by Soul Musaka anozikanwa nekuti Soldier Love, Ndinda Mbata by Mukudzei Mukombe uyo anozikanwa nokuti Ja Preza, Achilles by Amara Brown. Regai timboenda kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu VOA Show na tinzwe kuti vari kuona sei izvi.
Reason Moyo ndinoti kana iri center album album ra kutonga kwaro Ja Preza inofanira kupinda, asi pa song of the year Pamamonya Ipapo ya Ja Preza ndinoitawo inozvipingaya ndiri ku Mbare kwa nimo gara. Ama waza pa andaka tigira Jape ino. Munu anu gona pimba. Iyeze munu wakato kwa kato na ngari pimba mati.
Kana msati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Endai pa Facebook mocha waga pakanzi VOA Shona. Mojanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye. Ndiri mu Washington.
Vateveri vechikwata chaive nemukurumbira cheBlack Aces icho chakawira pasi muna 2001 varamba kuti zita rechikwata ichi rirove. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwata ichi ito chakatora mukombe we Premier Soccer League muna 1992 uyeze chikabika vatambi vakaita mukurumbira sa Ashford Chimutanda, Byron Manuel, Shadrick Ngwenya, Brenna Msiska, John Mbizo, Wilfred na William Gay, Roderick Mganiri, Fresh Chamarenga, na Debt Mchineripi, chakawira pasi muna 2001 nemhaka yekushaikwa kwemari. Asi vateveri vechikwata ichi varamba kutishaisa mufaro iyo yakabereka zvekare vatambi vakaita saTinashe nengomasha, Pesi Mwase, Emmanuel Nyahuma, Mike Madzivanyika, Daniel Chikanda na George Rolo. Ichererwe muguva ivo varipo. Aimbove mutambi uyezve akave manager weBlack Aces vaLoveridge Mainzanise vanoti vaimbotambira chikwata ichi vatungamiri nevatsigiri veshaisa mufaro vakaita musangano ndokubvumirana kuti zita rekuti Black Aces harifanire kufa.
For us to get back Muhana Dziwani, which one was joking, the Black Aces here is still there. We have to do something like this. South Africa is resuscitating the name Black Aces.
Vamainzanise vanoti hapana chinokwanisa kubvisa chinonzi Black Aces muropa ravo, vachiti ivo makore gumi nemanomwe apo chikwata ichi changa chisipo ari kuvarwadza zvikuru, vachiti iko zvino yave nguva yekuti Black Aces idzoke zvekare.
Pachirungu anoti, you can kick me out of Black Aces, but you can never take the Black Aces in me out of me, because I am Black Aces.
Black Aces, iyo yaimbonzi chibuku shumba, ndiyo zvekare yakapambiri muchakabvupita nyama uyo akatora mukombe weSoccer Star of the Year muna 1971, uyezve anove ndiye mutambi akanwisa zvibodzwa zvakawandisa mugore rimwe chete kubvira nhabvu yatanga kutambwa munyika muno. Mugore ra 1971 iroro nyama akakanda zvibodzwa 62, izvo vakawanda vauya vakaenda vasina kusvitsa. Akasvika pedyo ari Moses Chunga uyo akakanda zvibodzwa 46 muna 1986. Sande Chidzambwa uyo aimbove kaputeni weMaurias neDynamos uyezve ari iye murairidzi weMaurias pari zvino akatengwa neDynamos kubva kuchibuku shumba isati yatora zita rekuti Black Aces. Zimbabwe Saints, iyo yaimbonzi Mashonaland United kare, yakaitawo mukurumbira seBlack Aces ikawirawo pasi sezvakaitawo shaisa mufaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheLive Talk na HPM tiri kutarisa mirizhonga yezvematongero enyika iri kuitika munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa Britain kuti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena.
MDCT inoti pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Imwe nhengo yeMDC inorohwa zvakaipisisa kwachivi nemusoja.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwanani, ini ndini Tanonoka Wande.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirai kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina ntungamilingo moachikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.